nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi studio 7 ewe chinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Jino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera gumiguru 30 2021. Makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The party is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Ndo inongofamba
Zanupi F inopeta msangano wayo wepagore kubindura mutungamiri webato iri va Emerson Mnangagwa vachizvirova padundundu.
Iyo United Nations kuti ive nechimiro iye nechiremerera inoti kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzichigadzirisa zvinhu.
Mutungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa votaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan. ZCTU inosarudza mudzimai semutungamiri mutsva wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vavhara nhasi musangano webato ravo vepagore kubindura vachiti ZANU-PF yakasimba uye icharamba ichitsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa vati ZANU-PF iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvaka nyika uye ichatsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda.
Is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Ndo inongofamba igofamba ichingofamba ngadichingomukura.
Vati musangano wegore rino wabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzira mugwagwa, kuvaka zvikoro nezvimwe, uye vanoda kuti vana veZimbabwe vararame upenyu hwakanaka. Vati ZANU-PF inoda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uye sarudzo dzemubato ravo dzinofanira kuitwa zvakachena kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vamunangagwa vati ZANU-PF yatotanga rwendo rwekukunda musarudzo dza2023, uye sarudzo idzi hadzifaniri kutomboita gakava nekuti vachakunda zvine mutsindo. Vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzwa nehurumende mubhajeti rayo regore rino. Vati vanofara chose kuti vakakokwa kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow kutanga mangwana, uko vati vachasangana nevatungamiri venyika dzakaita seBritain, India nedzimwe. Rwendo rwavamunangagwa mangwana runoitika mushure mumakore anodarika makumi maviri pasina mutungamiri weZimbabwe aenda kuEurope nekuda kwezvirango zveupfumi zvavakatemerwa nevamwe vavo nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Pesai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kuuya nezvinhu zvinobatsira nyika.
Tinokosha ndechekuti vanobvanei kana vaenda kuGlasgow ukoko. Izvezvi vari kuenda kuGlasgow asi muno munyika mavo vanhu havana kusungunuka kuratidzira. Ndaona vamwe varungu vanga vachiratidza vachiti kwai tiri welcome vamunakagwa. But munyika mavo muno tinoona parenda yatamidza kuenda kundoonana nevanhu murunyararo. Vanotema miti vanhu vezvanhu vachiita marodhi. Vanhu vanorohwa hapana anofunga.
Panyaya yesarudzo varohanya vati bato rezanu PF rinofanira kubuda pachena kuti richakunda sei iro richitadza kuita sarudzo dzakachena mubato iri.
Izvezvi vari kutaura zvokuunda maelekin asi vakabvanama mabaelekin vachiti kwai kune COVID asi vaita zikonferensi ravo rinomurwi nomurwi nemasvinga masvinga evanhu. Saka chavanoti kuunda maelekin chii vanofanira kubuda pachena kuti vachabira maelekin zvino mupindo nokuti maelekin ijekerera hakakwanisi kuvaita.
Zvimwe zvisungo zvabuda musangano wanhasi ndezvekuti vamunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye kuti ZANU PF ndiro bato chete rinokwanisa kumirira vana veZimbabwe. Kunyange hazvo ZANU PF yabuda nechisungo chakadai, kune vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa havafaniri kukwikwidza musarudzo dza 2023 sezvo vachembera vachiti ZANU PF inofanirwa kumirirwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemunhu asati achembera. Mubato iri mune kudhonzerana masimba, vamwe vachitsigira mutevedzeri wavamunangagwa Constantine Chiwenga, vamwe vachitsigiravo ivo vamunangagwa. Imwe nhengo yeZANU PF vaSaibeth Musengezi vakatokwidza nyaya yavo kumatare vachiti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo webato iri kuti vatungamirire ZANU PF. Dare harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Musangano weZANU PF National People's Conference wapera nhasi kuBindura kuMashonaland Central. Ndakamirira Studio 7 kuBindura ndini Godwin Mangwiro.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mumwe mupurisa akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge audza vatsigiri veZANU PF kuti nyika yaora. Mupurisa uyu vaMaxwell Guvava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza vaMnangagwa uye vari kumiririrwa navaGodfrey Mupanga veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Yati sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sangano reUnited Nations rinofanira kupota richituma nhumwa dzisina divi radzakarerekera. Mashoko avaChamisa anotevera kushanya kwaamai Elina Dohan avo vakaita misangano yakawanda nevamiriri vehurumende kudarika mapato ezvematongero enyika nemasangano akazvimirira. Vakabudisa gwaro rasimudza mutauro muZimbabwe nepasi rose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita neStudio 7 vaChamisa vati havasi kufara kuti amai Dohan vakaburitsa gwaro ravo vasina kusangana nevemasangano akazvimirira akawanda pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika. VaChamisa vati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa asi izvo hazvisi kunyatsobuda zvine mutsindo mugwaro ramai Dohan. Vati kana UN ichituma nhumwa dzayo inofanira kutsvaga vanhu vasina divi ravakarerekera.
Aiwa ngavatarise kuti pauya asina waanorerekera asingatemi achipinda kuda mumba manhingi uye asinganakirwi nemari nekuti mari ine chitema. Munhu akapuwa mari unoita kunge abatwa nerundimbo. Munhu akapuwa mari unoita kunge asina maziso kana nzeve dzinoita kunge dzakureteswa kumwe. Mari yakashata. Munozoona kuti mari ine chitema. Kunyaya dzematongerwo enyika munhu akada mari haana paanomira uye ngaasina chimiro. Saka todawo kuti vanotumwa vave vanhu vanengakwakarerekera vasingaiti zvemari vasingatsvagi kuda kuuya kuzopukuta rimwe divi asi kuti vanongoda kuti chokwadi chive chinogadziriswa chimire ndozvingabatsira United Nations. Iyo United Nations kuti ive nechimiro ive nechiremerera inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzigadzirisa zvinhu.
MDC Alliance yakatonyorera UN tsamba ichinyunyuta nemabatirwo akaitwa basa namai Dohan pakushanya kwavakaita munyika kwemazuva gumi asi vaChamisa vati vari kufara kuti amai Dohan vakasimbaradza nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. asi bato rezanu PF riri kuramba rakatsika madziro richitinhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue iro rinonzi neMDC alliance harina zvarinoburitsa sezvo bato iri richiti vamunangagwa vari kuita nhaurirano neshamwari dzavo vachamisa avo vapedza svondo rino rese vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu remashonaland west vati havasi kufara nemhirizhonga iri kuitika pamisangano yavari kuita vati chiri kuvashamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuramba vakanyarara
ED anenge achitaura kuti hatiti zvemhirizhonga asi ukati mashoko ati achibudisa zvimwe maoko ake anenge akabata pfumo anenge akabata dombo maoko ake anenge akabata kuti puti kana grenade kuda kutiparadza ndozvatinoti nyika haivapi nezvibhakira nyika haivapi nemangoromera nyika haivapi nekopoto negakava nyika inovakwa nekuyanana
asi zanu PF iri kuramba ichiti nhengo dzayo hadzisi kuita zvemhirizhonga panyaya yeupfumi hwenyika uhwo hwakanzi namai Doan hwawira pasi zvichikonzerwa nezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira vachamisa vati chikuru chaondomotsa upfumi inyaya dzeuori
corruption must be dealt with ndo pane nyaya togadzira governance neleadership ndo pane nyaya izvozvo zvikasagadzirwa tine dambudziko richaramba riripo togadzirisa nyaya rule of law togadzirisa nyaya yemaproperty rights togadzirisa nyaya yemafree and fair elections
hurumende yeamerica nezuro yakati kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kuri kukonzerwa nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwehurumende yavamunangagwa kwete nezvirango zvakaiswa neamerica asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati zvakataurwa namai Doan mugwaro ravo ndizvo zviri kuitika munyika vakati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti veruzhinji vawane raramo isina zvipingaidzo
zvirango izvi hazvakatemerwa nyika yezimbabwe munyaya dzezveupfumi hazvina kutemerwa maindividuals ndo kusaka vataura ivo kuti zvirango izvi ngazviende hazvina batsiro uye zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekuti vana vemuzimbabwe varwisana nedonzvo recorruption hadzirwisiwi kana kuti hazvikwanisi kuachivhiwa nokuda kwokuti pane masanctions
amai Doan vakakurudzirawo nyika dzakatemera zimbabwe zvirango kuti dzibviswe zvirango izvi uye vakakurudzirawo zimbabwe kuti iite nhaurirano nenyika idzi asi nyika idzi idzo dzinosanganisira america australia britain canada neswitzerland pamwe nenyika dziri mugungano reeuropean union dzinoti zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzisati dzabvisa zvirango izvi ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rakaita kongresi yaro nezuro rikasarudza utungamiri hutsva izvo zvakaona vaPeter Mutasa vachikundwa musarudzo yemutungamiri wesangano iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kongresi yeZCTU iyi iyo yakapera pakati peusiku nezuro yakasarudza Mai Florence Taruvinga semutungamiri mutsva wesangano iri mushure mekukunda kwavakaita vaMutasa avo vakanga vari pachigaro ichi kwemakore mashanu adarika. Amai Taruvinga ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wesangano revashandi iri. Amai Taruvinga vati vafara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa nenhengo dzeZCTU uye vati vacharwira kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
Vashandi vari kusangana zvekare nemadambudziko emari yavanotambira yeRTGS zvitengwa nemitero yedzimba zvichida kuti zvibhadharwe nemari yekuAmerica. Kusachengetedzwa nekodzero kwekodzero dzevashandi kwatinoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevashandi muZimbabwe kuri kuramba kuchinyanya kunyanya vamwe vachitora mukana wekuti nenhau redenda redziwa mupengo vamwe tichamboita kumbunyikidza vamwe tichiharasa vamwe tichigara navo pamabasa tisingavabhadhare.
Vatiwo vachashanda zvakasimba mukusimudzira nyaya yekuti vashandi vose vawane mari dzemihoro dzakafanira kwete kuti vashandi varambe vachisvetwa simba vachipihwa mihoro yakafanana nemitero yembwa.
Musangano wedu watakatita musi wa 29 October wakatituma kuti titaure nehurumende nevashandirwe maererano nemuhoro nekuti vashandi vari kuda mari inotenga yeAmerica kana ine muenzaniso wayo. vashande vari kuti zvinhu ngazvitengeke neimwe nzira. Tukuti mushandi ngave achikwanisa kunge achitenga zvekudya zvaanokwanisa kudya nemuri yake, vasina kunge vachimanyikidzwa nekumbunyikidzwa kunge vachitsanya nekuda kwekuti mari haisi kukwana.
Amaita Ruvinga vati vachatevedzera zvavanenge vatumwa nevashandi zvisinei nekuti vanotsigira mapato api ezvematongerwo enyika.
Sevatungamiri vakasarudzwa hatifambe nezvatinenge tichifunga nezvishuwo zvedu. Zvishuwo zvatinofamba nazvo ndozvatinenge tatumwa nevashandi vemuZimbabwe zvisinei nekuti vanobva kubato ripi munyika ino yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kubata vamutasa kuti tinzwe divi ravo, asi Gweta uye varivo vaikokera sarudzo dzaNezuro vaAlec Mchade Hama vakataura pakapera Congress iyi kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange sangano ravo rakarambidzwa kuvhota richinzi rakanga risina kuita zvose zvaidikanwa pamberi peCongress, vari kufara kuti nyaya dzavaida kuti dzizewe paCongress iyi dzakabudirira.
SeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tinofarirawo kuti SCT yakaadopta resolution yedu yekuti 20% ye budget allocation iende ku education. Saka SCT ichange ichimira iri pa forefront ichirwira kuti izvi zvisungo izvi zvinge zvichiitwa. Participation yedu ku Congress yanga iri limited pama discussions, tisina kwanisa kuvhota nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
VaMasaraure vatiwo vamirirawo kuona kuti utungamiri hutsva huchafambisa sei basa vasati vahupemberera.
Vakasarudzwa tinongora mutarisa kwavari kutungamirira wavo kuti mberi togwara ravashanga vachititungamirira isusi affiliate. Hatina zvizhinji zvatingakomende on behalf of ZCTU, asi vatungamiriri vatsva ndo vangakwanisa kutaura pamusoro peZCTU. Asi izvi zvatakangokwanisa kucontributawo ndizvo zvii.
Vamwe vakasarudzwa paCongress iyi ndiva Valentine Chikosi nava Nicholas Mazarura, avo vakasarudzwa sevatevedzeri vemutungamiriri wesangano iri. VaDouglas Chiradza ndo vakasarudzwa kuve mubati wehomwe, uko vari nesudzimiri vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU. VaJafet Moyo ndo vacharamba vari munyori mukuru wesangano iri kudzamara paitwa musangano weGeneral Council, uyo uchaita chisungo chekuti voramba vari pabasa here kana kuti kwete, sezvo General Council iriyo ine simba pasi pebumbiro remutemo reZCTU rekudoma munyori mukuru wesangano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuSudan vapinda mumigwagwa nhasi vachiratidzira kusafara kwavo nekubvutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto munyika iyi. Vanhu ava vari kuti vanoda kuti masimba adzoserwe kuutongi hwejekerere. Vanochengeta nzvimbo dzavanogara pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu vabatana mukuratidzira kwemamiriyoni akawanda evanhu. Musangano weG20 uyo uri kuitirwa kuItaly watanga nhasi, uko vatungamiri venyika dzakapfuma zvakanyanya vataura nyaya dzinobata nyika dzavo pamwe nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Mutungamiri wehurumende yeItaly vaMario Draghi vatambira zvine mutsindo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevamwe vatungamiri pachitevedzwa nzira dzakasimba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Yasvika nguva yokupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupfumi hwavo.
Chingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro tichitarisa isu zvakabuda kubva kunuma yakabva ku United Nations amai Elina Doham tichanzwa kubva kubato MDC Alliance kuti vanoona sei zvinyorwa zvaamai Doham bato rezano PF rinoti iro riri kufara nezvakabuda kubva kuzvinyorwa zvaamai Elina Doham zvanga zviri kuti zvirango ngazvibviswe regai tiende kune MDC tinzwe kuti vari kuti chii
tarango ndinonzi Sacrifice Your Gladys ndiri munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato removement for democratic change rinotungamirirwa navanelson chamisa
ini sebato remdc munotii nezvabuda izvi
tanga chanetanga kuda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana neprocess kana kuti tinobatikana nezvakaitwa naspecial rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaita kune maboka akasiyana-siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa nehurumende nevamwe vakadaro tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumatarezi mhosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaita uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuro takabva tatoona kuti statement yaUnited Nations Special Rapporteur ava yakange yatobuda chinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sokuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvavaisangana nazvo taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo titaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock musi wa27 october yeti isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvika na 5 o'clock zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana-siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga information yavaitsvaga
ko pane zvakabuda muzvinyorwa izvi munoti
totarisazve zvakazobuda mustatement yavo tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanction ndo dziri responsible for maproblems ese atiri kuona ari muzimbabwe vakataura nyaya dzehealth vakataura nyaya dzeeducation zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo nekuti isu tinofunga kuti nyaya yeinternational isolation yezimbabwe inofanira kutarirwa ichitarirwa mviro mviro dzayo kuti takamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii inyaya dzemahuman rights nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu nyaya dzerule of law kushayikwa kwerule of law breakdown of the rule of law inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe utongi husina kumira zvakanaka zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kuna 2000 chienda mberi zvakadaro saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yezimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwazvakatangira uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi maproblems iwavo tichingori nawo tarisai muone izvezvi purezidendi wedu vanelson chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas tiri kuona mota dzavo dzichitemwa tiri kuona masupporters edu vachitagetwa masupporters edu vachisungwa chitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo zvinotitaridza isusu kuti muzimbabwe hamuna rule of law machallenges atinawo nenyika dzekuchamhembe
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisavo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
chiraine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro namufundisi kana kuti Apostle Talent Chiwenga vanozivikana zvikuru nekushoropodza hurumende pamwe nevatungamiri vehurumende munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu avo vanoti vakatiza munyika vachityira upenyu hwavo Apostle Chiwenga vanoti vakamhangara kushungurudzwa kwose kwavanoti vari kuitwa nehurumende kumapurisa, asi mapurisa haana matano aakatora. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kumbobvira wawana mashoko ekuti upenyu wamufundisi Chiwenga waive munjodzi. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa kuti tinzwewo hurumende paimire pazvipomerwa zviri kupiwa naApostle Chiwenga. Ngatinzwei Apostle Chiwenga vachitsanangura zvakasvitsa pakuti vange vachitiza muZimbabwe.
Tinoteverwa nemotokari dzemasoja, dzemaCIO, dzemapurisa ehomicide dzisina manumber plate. Vamwe vanorara pagedhi pamabhangu vachitumira madrone kuti vauye kuzoongorora pandogara takarara nekutisikidzira. Hurumende yeZimbabwe yakatiisa muchikwata chevanhu yavanopa zita rekuti ma-anti-state or enemies of the state, kureva kuti vanoti isu tivavengi vehurumende iri kutonga.
Mane nguva yakadii muchisangana nedambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi, raane makobore riripo. Tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yeZimbabwe. Pa-2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko paya mazuva ese. Mugore ra-2018 musi wa-20 October takatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga vakandishungurudza kwemahawa matatu. Kumusha kwedu kuedza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti inendinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika hana kunaka. Havafanirwi kunge vachiuraya vanhu musi wa-12 June gore ra-2019 tichibva kusouth Africa. Vakanditevera kubva pabhodha vakandikanganisa mumugwagwa ndikashayiwa control ndemota yandaidhiraivha ikabeuka. Akashayika mudzimai wangu Joyce Chiwenga, Rosemary Vhurumuku naEugene Kanyuchi vandakanga ndinavo. Gore rakapera musi wa-14 July takasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motokari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yane mazuva 10 ichindironda nekutitsvaga nekutitanganisa muHarare. Pakabva vanhu vatatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuZimbabwe haachengetedzi upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda kushungurudzwa kwedu. Kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumamhangara kwavari kumhangara kumunhapo kurova kuti ndihakurova hapana chaunobatsirwa nazvo.
Hamusiri mimega Apostle Chiwenga muri kutaura nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Chii chingadai chaita kuti imi munge muchinangwa zvakanyanya?
Handifunge kuti ongororo yenyu inoratidza zviri kuitika pagraund. Handifunge kuti inini ndini ndasangana nenjodzi dzakakura kudarika vamwe vese vari kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti dai yarega kushungurudza vanhu. Vanhu vane kodzero yekutaura. Kana vasingagutsikani nematongero enyika vanofanirwa kugunun'una. Hazvirambiswe, hazvisi kutyora mutemo. Vanhu vakawanda vari kutaura zvatiri kutaura izvi haisi mhosva, asi ndingori mumwe wevanhu vari kushungurudzwa. Tinotofunga kuti ini ndiri nani kudarika vamwe vakakanganiswa upenyu hwavo nehurumende kudarika ini. Itai Dzamara hasati adzoka gore rino rava ne6 kubva paakasakatika.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzouraya, saka handingakuudzei kuti ndiri kupi.
Saka maane nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma Joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakuchopataiza upenyu hwako. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndo zvandingakukuudzai.
Manga makateerera kuna Apostle Talent Chiwenga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Tavatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangamanya kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti murara zvakanaka.
Sokuizika December ku VOA Ndebele.
Na ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kumfumfu 2021 igama ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZanu PF conference namuhla ngokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZanu PF ukuthi ilizwe selibolile kanye lokuthi umongameli Mnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Unkomo unqobe umnumzana Strike Mkandla lomnumzana Bernard Magugu kukhetho olwenziwe kuCongress yaleli bandla koBulawayo namuhla. Kuke kwaba lokudonselana amanye amalunga ebandla ayisithupha aya emthethwandaba izolo ntambama esiyawucela ukuthi umise iCongress le ingenziwa ngoba ikhanya ingasoze iqhutshwe kuhle. Abantu laba bebemangalele ibandla kanye lomnumzana Nkomo. Kodwa amacele omabili asuke akhulumisana namuhla omamangala basebesusa loludaba emthethwandaba. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba umnumzana Sibangilizwe esezibhede esidukwini uza kokhela ibandla njengoyise na? Sixoxele lunga lezaphu umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bekungalula sibili kukhetho lolu. Abantu bebengafuni ukuthi bephume ezikhundleni, abantu bebefuna ukufela ezikhundleni, bebesilwa mfoka Nkomo. Kodwa ke okuhle ukuthi amalunga eparty bezile ngobuningi loba nje besifakelwe ilimithi ngesizathu se-COVID. Besifisa ukuthi ngakuthiwa konke kwenzakale kuhle ngesikhathi sihle beza abantu babayi 4000 kuvenyu ngoba ilinani esijayele ukuba lalo nxa sisiba lama congresses apho. Hayi, unqobile ke umnumzana Nkomo uthole 793 votes. Unqoba nje Nkomo ekuseni lokhu sivele ekhothi kasilalanga ubusuku bonke mfowethu sigijima lapha lamagqwetha sizama ukulungisa amaphepha ukuthi siye aphiye ekhothi ngoba kulamanye amalunga eparty akade sebesibophisile bebophisa iparty babophisa loSibangilizwe obamangalela iparty bamangalela loSibangilizwe. So befisa ukuthi ngakuthi uSibangilizwe kabe khona kumncintiswano lo ngoba bafuna kube yinto yabo uSibangilizwe ngabe phakathi kwabo. Kodwa ke hayi, sinqobile emthethwandaba sanqoba la kuCongress. Ukhethi umfo kaNyongolo, ukhethi umfo kaMjumi usengupresident wezaphu. Siyamhalalisela kakhulu, siyamhalalisela njalo simethembisa ukuthi sizameseka ngazo zonke indlela.
Abadala bathi umfundisi akamzali umfundisi. Yebo, uyindodana kaMqabuko ubaba uSibangilizwe, kodwa singabona ekhokhela ngendlela ubaba uNkomo ayekhokhela ngayo izaphu yini. Sibone mhlawumbe ilithola lezihlalo kukhetho oluzayo.
Sifuna ukuthi Vukankomo izaphu uSandilizwe ayithuthukise iyefika ezingeni eliphezulu kulaleli obaba including uyise abalichiya ikulona abakwenzela izaphu. USandilizwe kumele ukuthi izaphu le ayisuse lapha obaba abayichiya khona iyengele embusweni, obaba abayichiye ingekho embusweni. So kumele ukuthi ke uSandilizwe ayithathe izaphu ayengenisa embusweni. Amandla uSandilizwe lawo njalo ulethuba lokuthi engenza ngcono ukwedlula indlela obaba uNkomo abenza ngayo ngoba izikhathi kazifani lemihla kayifani. Obaba uNkomo wenze kuhle kakhulu ikakhulu ngendlela khoma njengayizipha. Sithe sesifika ekhaya kupolitics lapha wahlangana lezigelekeqe zabantu inswela boya siyakwazi konke sonke okwenzakalayo. UNkomo waze wayengumuntu owayelihlonipho, ngumuntu owayengela buqili, ngumuntu owayezimisele ukuthi asebenzele amaZimbabwe ebanika impilo ayebathembise yona. Kodwa-ke wasesiyahlangana-ke lamaqili lezigilikiqi lezi esilazo ekhaya ndawonye labantu bempuma amazwe entshonalanga abayibona abadala iiproblem zonke zonezi esibe lazo from 1982 kusiyafika ku-1987 kwabola-ke eZimbabwe kunjengalokhu okuyikhukhona namhlanje. So ibandla okumele ukuthi abantu bekhangelekile izaphu njalo uSibanilizwe uzimisele ukuthi izaphu uzayiphakamisa njalo sizimisele ukuthi sizamncedisa sizameseka wonke umuntu enze okumele akwenze izaphu yangena embusweni vukankomo. Uzabona ngo-2023 izaphu izakuba lakho ukuthi ithole izihlalo. Iplani ekhona ukuthi come 2023 izaphu iyembusweni.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya lilunga lezaphu. Kusenjalo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU layo yenze iCongress yayo izolo iyakhetha inkokheli entsha. Unkosikazi Florence Taruvinga nguye osekhokhela linhlanganiso ngemva kokunqoba umnumzana Peter Mutasa. Abasekeli bakhe ngumnumzana Valentine Chikosi lomnumzana Nicholas Mazarura. Umnumzana Douglas Chiradza nguye osengumphathi ngcebo kuthi umnumzana Rosendu Dzimiri nguye osengumsekeli kanobhala jikelele. Umnumzana Jafet Moyo yena uqhubeka engunobhala jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla eBindura ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Umnangagwa wethule amazwi la ngemva kodlakela phakathi kwamalunga eZANU-PF kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo lapho abanye ababikwa bakhiphelana khona izibhamu bebangayizikhundla. Umongameli Mnangagwa uthe njalo akulakuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo ngoba lilibandla elisebenzela uZulu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukukhuza lokho kuyinto eqakathekile kakhulu ubaba uNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibe kwazi ukuthi kulilungelo lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo. Kuqala ngaye yena umongameli umnumzana Mnangagwa ukuthi abe yisibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe yisibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame into embi kakhulu elizweni lakithi eyiyo esezingathi abantu baseZimbabwe saziwa nje ngodlame kodwa asaziwanga ngezinto ezinhle esingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi eziyabe zenzakala elizweni lakithi bakuNkomo ziyavela nakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu. Kuqakathekile kakhulu lokho akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela asebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelela ezepolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokhu sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi.
Ukona ukudonsela na okukhulunywayo phakathi kuka Mnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje
impawu ezikhona esizibonayo zitshengisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasiba bona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo noma nxa kuwukuthi bediscasa izinto eziningi kwakutshengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuchiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi uMnumzane uChiwenga kakhulu usekelwa ngabaya empini okufana lama-ovets okufana namasoja manje-ke kula malanga sinxa sesibona lama-ovets eze siboshwa kanje kuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani noma lomthelela thize yiwo sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona okulukasantungwane
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusaswe kule polisa elibotshiweyo lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile lokuthi uMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umsolwa ngumnumzana Maxwell Kubaba Vanengi asebebotshiwe abagoqela amapholisa besetheswa amacala okuthuka uMnangagwa. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawa yi-COVID-19 izolo. Kodwa luthi kulaba ngamachumi pose amahlanu 46 abafunyanwe belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8264 kuthi abahlatshwe esibili bafika pose inkulungwane eziyisishiyagalolunye 8844 Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi izifuyo zazo sezithwele nzima ngokuswela amanzi okunatha ngoba amadamu amanengi esetshile. Zithi amadamu la kasagcini manzi okwesikhathi eside ngoba esegcwele ichebe-chebe. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi lithi izifuyo sezihamba imango emide ukuyanatha okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangu umnumzana Zwelithini Gabula oyesteze kwana North.
Yingozi esesilayo ke kathesi ukuthi amadamu asegqibelekile asefuna ukuvuselelwa kwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi so kuyaswelakala ke inhlelo zokuthi amadamu lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama new dam sites kodwa ke ama dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi
Boma labe kezi lakho bakhala ngodubo olufanayo kuthi umnumzana finish Ncube
dameli salamanzi angani asangcono ifila dam lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu ingoniwa ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi okungawukuthi amalanga nalawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka ngikhuluma akhona amadonki atholakala ebanjiwe laphana edakeni lolo
Unkosikazi Matilda Dubo ohlala insiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu
amadama asecitshile elakithi selicitshile sibi akusela amanzi besicela ukuthi njengesigaba uhulumeni ndengawo uyasigubhela amadamu la asegqibelekile siyanxusa uhulumeni ukuthi lasincedise kuneleyo ikakhulu idamu lakithi ngapha emfelabuso elinye kuthiwa imaputi
isakhamuzi emawana umnumzana Gabriel Moyo uthi izifuyo sezibanjelwe emadamu lapho zisiyanatha
nxanga izulu lingabe lingananga siyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukube emadamu la ngoba hhayi esifuyeni sokurongo silamanzi kasiselayo akasekho sibi lamanzi akusela ukudla bekusesekhona manje ukudla lakhona nje utsha nxabomile kuyabe futhi inkomo zidle zinathi
ngaphandle kwamadamu asechile izakhamizi emangweni yasegungwe kuyu lasematulungundu zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emhlanu edlulileyo alokhu engakalungiswa izikotho ezikhona lazo zibikwa sesandelwa okudala ukuthi ziphelelwa ngamanzi kwezinye izikhathi isikhulumeli sogatsha lwamanzi olwezimbabwe national water authority zinwa unkosikazi major manyonga kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo samadamu kulesi sabelo kusenjalo umbukiso lonyaka emathebeleni South Agricultural Show ugalile izolo egwanda emalutshwane amankampani abukisayo umgcini sihlalo walombukiso umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Siyabonga Albert. Siloke sikudaba lwezemaphandleni izakhamizi zakombimba ePlumtree zona eziphakathi kokwakha isikolo sakumafa zithi lanxa sesidonsile usamude umango ngoba kukhona okusilelayo. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Mokincube.
Hayi isikolo sakomafa sesizamile sibili sesizamile ngoba besesiqalisa manje sesiya ku-roof level besilokhu esishotashota ngama-ringfosi azama ukuthi khona senza amalenkelo loko kuthiwa imkhoba hhayi sesiwafakile lastiki so kusasa vele base beyikhuphula besiya ku-roof level so ekuthini by Wednesday Thursday hhayi base beqedile sesibindi kufaka i-roof hhayi khona siyazama noma nje sizintandane siyazama
Uchone ngokuthi lizintandane
sikhanya sizintandane njengoba sisenza isikolo nje kodwa isikolo singese ward 10 ngikubeke nje sobala isikolo ngese ward 10 esilo council lo headman yikho ke isimanga sethu uzwa ngithi sizintandane makukhulunywa kuya ku two council ngumama i headman ngubaba pho yikho sizintandane sisiqalile sibili isikolo esiproposa baba khona from there sesiyakhiwa ngeke ubabone bese bakhona kona yikho ngithi sizintandane lo siyaba simthuma kumbene siyele phambili asila njengami ngingu-coordinator yimi esendithethe amapositini analana sokufanele ngi-contact u-MP ngi-contact i-council ngi-contact u-inspector kanti indlela iyona ngokwayo eqiniso umsebenzi ka-council obefanele asebenze pho asimboni yikho nti ngikubeke sobala ukuthi sizintandane ngesikolo sise-ward 10 sidosa nzima singazi ukuthi kwenzakalani kodwa ku-MP nguye umuntu osincedisayo kakhulu kodwa ke ngizwe kuthiwa MP usebenza lo council pho silobunzima sibili weli unkulunkulu uzangenela siphumelele isikolo hhayi uncedo yilo silucelayo kakhulu abalama-donation bakithi bangangicontacta iifoni zami 0774415886 oyabe lafuna ukukuphostela kumbule truck asilayitshe lichebe-chebe kumbe ulani doorframe aphostele sile dona kodwa kakakangeni kakhulu yona ikhona
kuyini elisilela ngakho
kathesi sekufanele sigebhe ama-toilet le cottage sithwele nzima abadala bathwala amatshe esidakeni is about I'm sure 5 to 6
kilometers sithwala matshe sidakeni siwaletha ngamakhanda omama bethwala ngamakhanda.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba. Kuhlelo lwabesifazana namuhla selonkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Nangwe xoxa lo Praxis Jeremiah we Studio 7.
Ngiyabonga kakhulu. Salibonani balaleli, inhlanganiso yethu igoqela amaward wonke akoBulawayo angu-29. Njalo ngasikhona amaward selandelela ukuthi uma ward unalawula abaphila kuma-ward lawo. So njengobana sihlangane lohlelo olusolukhona umkhuhlane wobhubhane i-COVID-19, siyagqugquzela njalo kuzakhamizi ikakhulu nabomama abayibo abaphethe izimuli ezindlini ukuba analawo bavikeleke kumkhuhlane lowo okhona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma-lockdown? Selizijayele na izindlela eze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngazo zonke indlela ukuxhasa izakhamizi ukubana nazo zifinyelele kwi-information inale khona ye-COVID-19 ukubana labo bakhuseleka njani. Nakuma-registration sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-booker konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kuhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyafisa ukubona inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni lezi?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu silwisa ukubana inani leli lingayehla. Lokhu esilwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalufinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hayi i-COVID kumele kwenze so.
Masikhangele kulinyanga ekamfumfo eka-October kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele. Lina-ke lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu sigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni asiphakameni siyehlolwa.
Ikho-ke libabone omama besukuma na besiya ezindaweni ezihlukeneyo, kuke kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu esizama ngendlela zonke ukuthi sinjani sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lile nhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli, ihlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kuphetho lika-2023
kobulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu baqale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sawuqala inyanga ezimbili ezedlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona umama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili, ikakhulu kuprogramu kuhlelo le-voter registration, hayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia ukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana ngezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge unkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye kuhlelo lamhlanje.
siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izibukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithoni lendaba igama lami nguChrist Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima umdede sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
singakhangela this long stay off abayenzayo nenxa yecorona kathi sebebuyele ezindlini ukuthi yakula manzi uhulumende wethu kazame ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana. Khabasilalele thina esikuground ngasibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala. Bengasithathu ngathi siyadlala bengakhangeli thina esearch angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini. Khabakhangele abantu abasebenzelayo bayasebenzela abantu be-Republic of Zimbabwe. So uhulumende ngicela mayuyu ngicela ukuthi ikhangele indawo leyithwa idethi khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo khathesi amatitshara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani akula into eright kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane ekliniki abanye behambe kuyodinga amanzi shuwa kungaba kuyimpilo okurayithi khonoko sesikulumile sicelelisa izwi lathi thina laphedeti
manje i-council kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba.
I-council akulamukeli uyenzayo mayelana ngamanzi. Amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi. I-council yagcina kudala ngama-early 90s izinwa yase take over. So hayi i-council isecheleni but i-council layo okwakathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye inhlelo ezibizwa lesingisi ukuthi ama-non-governmental organization bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo at least kube lezibholani because edata akula zibholani even ngisho esiyi-1 akula lutho akula anything akula life nxa kungela manzi. I-council iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo ukudinga ukuthi bengathola izimali enzenga singafaka ama-balls but abantu balomlando kakhulu ngayiko bona bezinwa. I-council anti njengabantu bagezi izandla yes izazama ukusithulisa nje ithi izazama ukubona ukuthi zizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into ingaphumelela masinya ivele ekhanselini. Zinwa lezi esaba kumele ukuthi bekhulumisane bezwanane because isikhathi esiningi idethi iyaswela amanzi ngakungela amagezi so lapho kuphonjwa khona amanzi kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi impilo yabantu, amanzi imfundo yabantwana, amanzi impila kahle yomuntu wonke. Sesilabantu abakhulileyo abangakwanisi even ukuphuma phansi besiyozikhela amanzi. Manje nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edithi shuwa kuya kungasamanga kuhle. So izesa kumele ukuthi umkhuba wawo lo okucisha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi imi akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa. Isisicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukukulungisa singasoze sibe le-problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi.
Manje khona ezibhedlela kunjani?
Sibe la maternity case izolo and uyazi ukuthi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisa kwempahla esithi ngesingizi ilineni leyi ngikhuluma so kungcolile amanesi ehluleka ukuthi ingahamba njani ungakhangela ukuthi kuyachisa njani kuyachisa lezi nsuku so nxa kuyenzakale isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulashwa khona abantu. Indlu yangikona lapho umuntu uyabe belethele khona sure kuyasebenza kanjani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayikliniki kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hayi abazama ukusiba serious lati dara sadgqibela kuze kube nini babantu
lo ke bekungucounsilor Stanley Torima odede ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone ngendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chrisa, siziphethe ngebezihamba phambili. Indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lesaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZANU-PF ukuthi ilizwe libolile ngoba uMnangagwa esehluleka ukulungisisa umnotho. Kwanele olivalelisayo ungontungamili nkomo.